around 10 AM Friday maniru ndo pataka nokera na mudzimba tichibuda mudzimba kuona mudzimba matiri kugara mvura yatozata mudzimba mweya kutopinda saka takabva tamhanya tichitsvaga pana island yekuenda saka takaenda police camp tasvika ipopo takamira ipopo 1.5 to 2 hours tichishayiwa help yekuti tibudiswe ipapo saka zvadairo vanhu vakatanga kushaya chekuita vachizama kuita maideas vachizama kuda kukrosa kuti vayambuke seri but zvichiramba later on ndofunga 20 minutes disaster takazongoona vana baba shanganai nana baba sando nana baba matibwe vakabva nekugrowth point yedu hombe kuseri valaina rope yakabva yasvika patangitiri vachiasista vanhu asi hazvino kuzokwanisika kuti vakwanise kuasista vanhu vese vakazongoasiswa vashoma vamwe vese vakanga vakaungana ipapo vaisvika nearly 100 or more than 100 vakabva vaita perished ipapo vanhu vakatadza kukosa patambo because mvura yakanga yawedzera hide uye kushedzera kwaiita vanhu vaida kuasista kwanga kusikachanzwiki nekuda kwemhepo yakanga ine mvura izhinji saka mudzimai wangu ndobva akasara ipapo pakanga pakaungana vanhu pakend akabva atoshayana nhasi tiri kumutsvaga nehama dzakawanda idzodzo hapana ati awanikwa
ko urongwa hwekutsvaga wani tambotaura nakanzura wenyu achiti hunenge wambomira nekuti kune matombo zviri kufamba sei chaizvo
ya izvozvi urongwa hwekutsvaga wani manje zviri kutarisira kuti huitwe but izvozvi hwakuluzisa vanhu hope because even ukaidentify kana kuti pakawanikwa mitumbi hauchaidentify neperiod yapo kuti uyu ndiani uyu ndiani hazvichakwanisiki because time yafamba chepiri pane mitumbi pari kutarisirwa mitumbi kana kuti paisland iri papolice station painga pakaungana vanhu panova pandakabva ini pane rabho iripo inosanganisa pitsand matanda nemamwe matombo saka vanhu vamwe vari kuzama kushandisa manual mapiki nemafoshoro kuti vazame kubudisa mitumbi but zviri kuramba